Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Toda kuti vezeki vashambadze even pazvine penyuro manewspaper vachidenounce all violence, vachitiwo mavota educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakashatirei pavanenge vachiita vota education, kuti vota education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri muelections.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzigofamba zvakanaka.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabweans.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemhirizhonga dzakaitika pasarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuro dzakaitwa munyika kunyanya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Elden Dingani, vanoti sangano ravo rinoda kuti vakakonzera mhirizhonga vasungwe uye kuti vaendeswe kumatare kuitira kuti mhirizhonga isaitwa zvakare kunyanya musarudzo huru dzegore rinouya.
Sarudzo dzanga dziripo paweekend ino sekuona kwedu sevezesi dzakafamba zvakanaka, asi takava nekutsutsumwa panyaya yeviolence yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika, sarudzo dzisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mhirizhonga yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa, vamwe vakakuvara. Saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno. Kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa, tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose. Takatarisana nesarudzo dziriko gore rinouya, kuda kuti sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo, vanhu vasingashungurudzwe, vanhu vasingarovani, vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda, kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumapartis avanenge vachida, vasingarovani kana kurohwa nevamwe vanhu. Saka takachikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana-siyana kuti vasarove vamwe uye vakampeini murunyararo musarudzo dziri kutevera. Izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru. Uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend, tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers edu pakanga paine desk rakanga riine mamaterial bato reZANU-PF pachinyorwa mazita evanhu, asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padeskira rakazobviswa haro. Saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi Political Parties Code of Conduct.
Sei ZESNI yakashora tafura yeZANU-PF iyi, uye Code of Conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei?
Code of Conduct iyo yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze zvinenge zviri zvatingati palevel playing field kana zvinenge zviri fair, nokuti macampaigns haabvumirwe pedo nemapolling stations. Saka rimwe bato rikazoonekwa rave kurisa macampaign material pedo nepolling station, it means playing field inenge isisi iri level, zvinenge zvatosiyana. Saka tokumbira kuti vemapato vatevere mutemo weElectoral Act, iyo schedule 4 yandataura mune inonzi code of conduct yavo yemapolitical parties. Sati achingokumbira kuti vemapolitical parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisunganwa vanenge vaita mhirizhonga, vezekiyo vachigara pasi nemapolitical parties through multi-party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa. National Peace and Reconciliation again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirizhonga.
Chamunoda kuona chichigadziriswa chii, amai Dingani?
Takatarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa. Tiri kuona kuti pane mamatoti maadministrative reforms zeki yakatotanga kare kumagadzirisa. So muenzaniso, kuinamira mazita emavoters panze 2 days before musi wesarudzo. Iadministrative reform yakatanga kuitwa nezek after 2018 elections. Tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo, nokuti mamareforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo, ari administrative. Saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinovashungurudza kana kuvanetsa. Imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy. I think tangati tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo, tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper, iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile. Vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muAfrica. Zvakare vanoda kutiwo mumapolling stations kana tichibvira ese ange aine maballot booth anoita kuti vakwanise kusvikira. Tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo, asi dzimwe nguva havashandise kwese. Saka dai vari vakwanisa kuti zvose zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro, zvinenge zvakatikoshera.
Zesni inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongero enyika.
Takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo, toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepfenyuro manewspaper vachidenounceawo violence, vachitiwo mavota educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakachatirei pavanenge vachiita vota education, kuti vota education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri maelections.
Zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi?
Zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe, but imwe yachona hazvigadziriswe nezeki, zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo. Dare reparamendi zvatakaisa kudare reparamendi vanozviziva. Tine bill ratakaisa muparamendi yatinoti draft electoral amendment bill, ratikukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo kusarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva, uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo, sarudzo dzakasununguka muZimbabwe.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani vari parunhare kwaRare neStudio 7. Zvichakadaro, vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vashorawo mafambisiro akaitwa sarudzo pakupera kwesvondo vachiti hatingati pakaitwa sarudzo ivo vanhu vairohwa.
Kana kakupinda mu election ya 2022 kana kusarudzo 2023 ngavaitona reforms mareforms ekuti vanhu vasarohwe nekupadzwa kana tichipinda pamva yesarudzo kuti munhu akarohwa asati apinda paelection kana kuti sarudzo zvinotarisa kuti aite choice yakanaka kana kuti akasununguka haungatauri kuti wakunda pasarudzo sowarova vanhu haungatauri kuti wakunda pasarudzo vanhu vasingatenderwe kuti vaite mameeting kana kuti misangano yavo haungatiwo wakunda pasarudzo mapolling agents achirohwa tikaona naizvozvo tikuona toko kuti vamembe vedu vazhinji vacho vachitori kuchipatara sekutaura kwatikuita saka nyaya iyo yemaelectro reform zvinoya tikuramba tichifundisa takaiunza kusadeka kwataura kunyika yose kuti futi kana pasina maelectro reform sarudzo dzedu dzemuna 2023 dzinenge dzisina kumira zvakanaka and zvose zvatikukumbira pamareforms ivawo zvinhu zvino zvakataurwa mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kuti zvitedzwe kuti sarudzo dzedu dziite
vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti pose pose panokundwa Coalition for Citizens Change inoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe izvo vanoti zvatambura. VaMudenda vanoti budget ra 2023 rinofanirwa kunatsiridza mamiriro akaita zvinhu kuti zveupfumi zvibudirire kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakanaka. Asi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana munhu mukuru muZANU PF asingazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi vachiti mashoko awa anoitirwa kuti vanhu vaone sekuti hurumende ine chido chekurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe. Muzvinafundo Masocha vanoti denobato riri kutonga ranga richida kugadzirisa nyaya iyi yaidai yakanguva yatanga nekubvisa uori huri kunetsa muhurumende nemune dzimwe nzvimbo munyika.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabweans nokuda kwokuchinja kwokunze vana climate change COVID ikauyazve hondo yokuRussia iyi ine Russia inotsigirwa neZimbabwe ndiyemwe iri kudhurisawo zvinhu pamwe chete nouori. Saka vari kuzvibvuma kuti vanhu veZimbabwe vatambura saka bhajeti iri kutevera iyo ngainge yakanangana nokubetsera vana veZimbabwe. Vataura ivo danho rokuti ringakwanisa kuti ribetsere vanhu veZimbabwe ndorokuti vakwanise kuwana mari muZimbabwe imomo inozoenda kuzvirongwa zvokubetsera vanhu. Mari dzacho ndo dzinhu vaka taura ivo kuti informal sector vaya vanotengesa pavanotengesa kana kumisika ndo mabhizinesi akura iwawo muZimbabwe 60% vachiti kana kuri kuti zvagadziriswa zvikaenda muformal market vanokwanisa kunge vachizotora mitero kuvanhu ivavo.
Ipapo munopaona sei Professor Masocha?
Ndo patinozondoti konane neni ipapo nokuti ndoona sokuti hongu mitero yakanaka. Asi kutorwa kwemitero iyi hakuna kutanga nhasi zvekare kutorera varombo mari yemitero iyoyo yazotorwa mari yemitero iyoyo toti yatorwa kune corruption vaMudenda musakanga maizvozvo mari yacho haizondosviki zasi kumunhu waitorerwa ikoko inezenge yengoperera kuhurumende vakachinja mota gore negore vakabhururuka kuenda kwavanoenda kumisangano isina zvainodzoka nazvo. Uyu wazotorerwa mari yake yetaxi uyu achitengesa zvaanenge achitengesa haana chaari kuzowana kokuzoti uri kumusha une chii chaari kuzowana.
Saka munoti apa munozviona sei?
Ini maonera angu ndio kuti nzira yokusumudza vanotambura muZimbabwe ndiyo kuti ngatitarise kufundo, tipe vana fundo inoshanda, tichengetedze fundo yedu pashaikwe unozoti wazoona mapepa akati. Fundo iriko yavanoti kwai ndio fundo 5.0 ameno yakatanga pakora apfuura, chii chayabudisa chatinoona? Tinofana kutarisa isu mwana wabuda muchikoro nefundo iyoyo kuti waindepi, waenda here kunotengesa mirivo kumusika uku, kana kuti waenda kunofoma kampani yake. Saka ndinodzokera zvekare padzidzo a kuti nyangwe iye unotengesa kumusika business rake rikanzi a razogadzurudzwa raakupinda muhurumende ichitorwa tax, havana fundo yokuzoshandisa mari iyoyo yamabhizinesi acho yatinoti financial management. Iye tinonge tichingoona kuti varege vachingoti pamwe vakawana mari yotenderera dzoka zvemangwana wamurombo kwana wamurombo. Ndinonyanya kufara chaizvo kuti vamwe vevana vangu vechikoro muZimbabwe wamaphd vari kunyora pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kubatsira varombo vachinge vabata zvimari zvavanenge vabata mumastreet imomomo zvisinei nokuti vazotorerwa tax. Ngavambokura vari imomo, vakakura vanozoitawo mari yakakura, mari yakakura inozobatwavo tax yakakura, zvizobetseravo zvinhu zvakakura muZimbabwe bedu.
Munoona sokuti pane anoteerera here zvataurwa navamudhenda izvi?
Zvinogona kunge zvichiteererwa, asi kuti nhamo huru ndiyo inozoshayiwa unozviita. Zheve dziriko, tichazviwa zvichitaurwa uku nouku, nokuti kana vamudhenda vachitaura vanenge vachitotaura vari kudivire hurumende zvinhu zvinenge zvatoapruviwa kuti indai munotaura zvakati. Saka kuteerera kuripo kwatichatinoshayiwa kuZimbabwe kuita zvinhu zviri pachena, zvokuti kana tikati ngatipedze uori hunopera here kana hunongoperera mukutaura. Saka ndinoona sokuti vangataura zvavo, asi ngatichidzoka gore rinouya tigoona kuti zvavakataura zviya zvasvika papi. Pazvasvika ipapapo ndio patinenge tichida kumhezha. Ruzhinji rwacho zvinenge zvisina kana kumbosvika pazvachifanira kunge zvichitangira.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudhenda kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF riri kumanikidza makambani ehurumende kana kuti maparastatals kuti abvise mari yekuti agoratidzira zvemabasa avo pamusangano wekongress yeZANU-PF. ZANU-PF iri kuita kongress yayo svendo rino uye inotarisira kuwana mari iri pakati pezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$644,000 kubva kumaparastatals awa. MuNewsday makare mutevedzeri wemukuri wemapurisa, Police Assistant Commissioner Jealous Nyabasa nevamwe vanoshanda pasi pavo vari kupomerwa mhosva yokurwira chizvarwa chekuChina Li Song, uyo ari kupomerwa mhosva yekuba kuchinja zviri pamagwaro uye kubudisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo. Nyabasa anonzi ari kudzivirira nekutadzisa kuferefetwa kwaLi Song. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei paStudio 7. Vana mukomata anonoka muri senyu, ini ndinoitwa Lee Smart Njanji. Ndoda angu kungotaura pamusoro pemufano kunzi akaromba uyu. Zviri kutaura vanhu vazvoti kwanzi toda kuti timuwane andeni atiratidze kun'anga yacho yakamurombesa, anofanira kusungwa, angarombesi mwana mudiki kudai. Hazvigoni manje kuti mude kuzomiramira kuti n'anga haingarombesi mwana. Apa kuri kuti muri kutadza kubatsira vana vari kugara mudzirodhi, vari kushaya vabereki vanovariritira. hamuna basa navo bati kana pakazoita unenge amiramira wakuitawo something zvekuti akwanise kuitawo mari makuda kuda kuchishandisa njere dzekuti anowa asaifanira kudaro aifanira kudai hazvigoni regedzai mwana aiti urombo hwake nekuti mwana anoratidza achitozviteedzera nenzira kwayo ende hatova nechivindi chacho saka hapana chokumudzivisira nekuti angoratambura mwana uyu ari mustreet musingamutarisi musina kana basa naye izvi makuda kuchida kuziva kuti azodai sei ndiana muitisa izvo zvanda kusungwa hazvigoni izvozvo regedzai ng'anga iyoyo iite basa rayo
kwazuwai 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 vateereri vose vestudio 7 ini ndakumbira vari padhuze nokukwanisa kusvitsa mashoko aya pamunhu wakataura uyo achitichamisa toda kuona kuti unopatonga here kana asati achiri mupenyu zvinoreva kuti munhu uyu ari kutoimidheta munhu nokuti iyi imhosva yokutaura kuti munhu anofanira kuti afe haafaniri kuti asvike pakundokondesa imhosva inofanira kutotongwa munhu mumatare iyi saka ndinokumbira vari padhuze vanokwanisa kusvitsa mashoko naiye chamisa amsho uri kuzoona kuti munhu anoshandisawo mamedhiya ngaakwanise kutora matanho asungise munhu uyu sezvavanoita nokuti mukatarisa vaya vakati kuna munangarwa wabakwa nekorona vakadzava vakatondotongwa kuti wavazvitaurira chi saka ivo matauro avanoita kumukomana naiye unofanira kutora matanho kuti munhu uyu atongwe nguva ichipo nokuti havafaniri kujairira nokuti mwana muduku kana kuti kudii hukuru hunobva kuna mwana ndatenda hangu
kwazuvai kwazuvai vana mukomatano nokawande nevamwe vese vateerere vestudio 7 ini ndinoitwa Maxwell ndiri kutaura ndiri papretoria po ndichida kukurudzira vanhu ve Triple C kuti hama woye tarisai muone ZANU-PF yaravira kuhwina ngekutyisidzira vanhu havichadi kupeta maoko izvi zvaakutodawo kutoti nesu titochangamuka tione zvokuita panyaya yemhirizhonga kana vava kutotangawo mhirizhonga zvotofanana nokutoti nesu tinofanirwa kutodzosera because kana vakangojaira kuti vanohwina nekuti vanoita mhirizhonga kutaura kuti pana 2023 apo vachaisimudza mhirizhonga zvakanyanya kuti vabva vatowina mavhoti zvakanyanya saka kana tichida kuti tiende mberi tive neshanduko munyika medu kana iri nyaya yemhirizhonga ngaichitoitwa nemapato ose kana zvichinge zvaakuzonzi mhirizhonga aidiwi ichazoitwa mhirizhonga aidiwi nemapurisa achivharidzira ZANU-PF kuti rege kuita mhirizhonga achivharidzira Triple C kuti rege kuzoita mhirizhonga kana mapurisa azvitadza zvopindirwa neami achifaridzira mhirizhonga saka ngatichiona kuti atabvisa maoko muhapwa atakapetawo kuti tikwanise kurwisana nechikara ichi chauya kwatiri ndatenda hangu
murisei murisei pastudio 7 apo ashamarari vestudio 7 9 ina vamunangagwa striker 7 yakabatwa ndevamugwadi 11 ina vamutsvangwa midfielder ina vachiwenga 5 ina Jingjing paChina 4 ina vaputin paRussia madefender achiwachiwawo dola inapa tikamupedzeri rese bhenjika murisei pashamarara restudio 7 apo ndatenda zvangu tiri kuda gobhora apo 2023 gobhora nagara muneti
makadiko pastudio 7 apo ndinawo mudhuva kuno kukimbali ndiri kuona kuti munyika medu mu nyika yedu yakadzirisiwi nekuti vanhu vatevedzere zvepamutemo nenyaya yekuti mutemo hausi kushandisiwa kuzimbabwe ndo maonera ndiri kuita hausi kushandisiwa panofanira kutogwa matanho akasimba kuti maopposition party vataure kuti zvichibvira vataure neunited nation pasina izvozvo handioni chinobuda pamavhoti apa nekuti vanongobira mazanawo saka paichoda kutoti vatori matanho akasimba ekuti vakumbire united nation kuti ipindire ngavatange kuenda kusadak vozoenda kuau kana vasingarespondi vanhu ivavo ngavaende vozoenda kuunited nation ndokufunga kwangu vanovaza kuti nyika yangaendera mberi asi matanho avafanira kutogwa nokukasira vasoita zvokuvanyorera tsamba ngavatoita zvokutoinda chaiko chaiko vandotaura navo chaiko chaiko zviri mugiraundi nokuti ZANU-PF inoramba zvinhu zviri pachena ikauraya munhu inoramba kuti hatina uraya vanhu zvikaonekwa chero pakava neevidensi havatendi mutemo hausi kushandisiwa mapurisa asi kushandisa asi kushandisa mutemo ari kungoshanda zvinodiwa nezano chete kuti aite matare ndezano saka hakuna kwatingagona kugadzirisa nyaya iyi kuzhe kwokuti vanhu vaende kuunited nation kuti ipindire pamafotsi
pastudio seven apo pastudio seven apo makadiko hama dzangu ndinonzwa mwoyo wangu kurwadziwa kuti kune vanhu vashakarara vana guruve vana matumbu insiza mashakarara hama dzangu nguva inei kuvhotera zano pf nguva inei yatirini tichitambudzika kudai ndopamunovhotera zano pf tisingawani mari ivo vachiguta nevana vavo vana vanodzidza maoverseas imomu avo vana venyu vanodzidza muzimbabwe education avo matichahashadzidzisa nachongogara imo ndopamuchati pamberi nezano pf musatsidziro vanhu vamwari hapana chemuchitsidziro nezano pf voterai change vanhu mukai nguva inei haisi kuvhotera zano pf since 42 years in power chii chatinazvo hatina rodha hatina ushonga hakuna kuhospital imoti pamberi nezano pf ive chidya mahari vechiguta vanavana mune angagwa nehama dzake vanhu mukai musavata vana guruve vanatakawira mukai mu vana guruve mukai vana matopo emisiza mukai wildiani mutare vanozviziva kuti mutare hakuvhoterwi zano pf mukai vanhu musavhotera zano pf yaora zano pf haina chaiunoitira vote for a change ndokuya yekuti vanhu vachinji vavhotere musangano unotisimudza kubva mumadhaka matei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vazhinji muSouth Sudan vanoda rubatsiro zvichitevera mafashani emvura akaitikako. Sangano reUnited Nations rinoona nezvavapoteri rinoti makore mana ekunaya kwemvura kwanyudza zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika yeSouth Sudan. United Nations inoti apo mafashani achitadzisa kusvitsa chikafu nerubatsiro kuvanhu vashandi vari kutadzavo kusvika kune dzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro pamusoro pekusawirirana pakati pemamwe marudzi munyika iyi. Chimwe chikwata chevarwi chemupalestine chiri kupomera Israel mhosva yekuuraya umwe mukuru wechikwata ichi muguta reNablus muWest Bank. Chikwata ichi chinozivikanwa nerekuti Den of Lions chati chichatsiva zvino mutsindo kuurawa kweumwe wevakuru vavo vatema Al-Kilani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vashandi vemuchipatara vaviri vakapfurwa vakafa nezuro muchipatara cheMethodist Dallas Medical Center muDallas, Texas. Mapurisa vanoti munhu akapfura vashandi vaviri ava wakapfurwa akakuvadzwa nemapurisa. Vakapfurwa vakafa vakanga vari vakoti pachipatara ichi, asi mapurisa haana kuzivisa mazita avo. Mapurisa anoti murume akapfura vakoti ava ndiNesta Hernandez ane makore makumi matatu, vachiti ane nhoroondo yekumbosungwa uye akange akamirira kutongwa mune imwe nyaya yekuba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzegore rinouya dzikufamba zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maNtungamiri Nkomo.